It's as simple as that.
Yeah, but when we come
order,
here, we
order,
don't want to distill order. That we are second as things.
Order, sir.
No.
Order. Don't
you are dictating to us.
I'm not dictating.
You are dictating to us.
Don't threaten us.
No. You are now dictating.
Don't threaten us.
You want to act like a headmaster.
Don't threaten us.
We mean well here.
Don't threaten us. Just submit your documents. Just submit the documents. Submit the documents that you don't care. Don't threaten us.
Avo ndiva wajira jena na vanyabaza vachipopotidza na muparamende nhasi vambonana vanyabaza vakavimbisa komiti inoona nezvekurima kuti vachaipa magwaro aya asi nhasi vazoti havakwanisi vachiti hafaniri kuonekwa neveruzhinji uye mamwe makambani avari kushanda navo anogona kutemerwa zvirango zveupfumi kana akazivikanwa kuti ari kushanda nehurumende yezimbabwe nhengo dzese dzekomiti inoona nezvekurima hadzina kufara nokuita kwevaviri ava imwe nhengo yekomiti iyi amai Chitembwe veMDCT vati zviri pachena kuti vakuru vakuru veADA vari kuzvidza dare.
Tiri kuitei navo vanhu ava muno kana tisina mapepa iwayo? Tiri kupedzerwa nguva yedu nekuti we are just talking zvinhu zvisina musoro. Please chairman, zvanga zviri nani kuti vabude havo voenda because pane kwavanoripota noti mumba muno.
VaRapson Mavhenyengwa veZANU PF vaudza vambonana vanyabadza kuti hapana chinoshamisira paADA uye vanofanira kuunza magwaro ese ari kudiwa nekomiti yavo sezvinongoita mamwe makambani ehurumende.
Vanozviziva here kuti maparastatal muhurumende akawanda anodaidzwa achiuya kuparamende achiunza madocuments anenge akumbigwa neparamende kuti aongororwe? Nokuti kana iri parastatal, it's a government entity, inofanirwa kuti izivise vanhu munyika mashandisirwo ari kuitwa chii mari yenyika. Nokuti kana vachipinda mumapartnership havapindi mupartnership nemari yavo saceo iwoyo muhomwe, asi kuti imari yekuti vanotopuwawo dzimwe magrants anotobva kuhurumende. Isu semaMP tichifanira kuti tizive kuti mari yabva kuhurumende yafamba sei.
Vatapanana Jove ZANU PF vatiwo vakuru vakuru veADA vachiri kurarama muhurumende yekare uye vanofanira kushandura maitiro.
Zvandiri kuona kuADA chairman vachiri kurarama neold dispensation vana iko zvino I think panew dispensation zvinhu zvinoitwa in a transparent manner, so I don't know tiko zvavari kuita izvi tichiri kurarama here tumashure here kauti chii, because I think this is the high time kuti zvinhu zvese zvinoitwa angava macontracts ese macontracts egovernment I think we have to see macontracts amunosainirana.
Vatongesai mudambo veZANU PF vayambira vamboona kuti vanofanira kuita zvinodiwa neparamende kana vachiri kuda basa kuADA.
Vamboona muri kuziva kuti muri mushandi hamusi muridzi weADA, then to decide kuramba nemadocuments kuparlament. Minister makambovapo here? Vanova ndivo vakuru venyu, uyezve makamuemployiwa nani? Akakuemployai akuda kuziva maakuramba, saka ziva izvozvo.
Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzati kuramba nemagwaro kuri kuita vakuru vakuru veADA kunoratidza kuti pane zvakaipa zvavari kuvanza. Kambani yeADA iri kuita zvirongwa zvakawanda zvekurima zvakaita seCommand Agriculture uye inoshanda nemakambani akawanda emuno neekunze. ADA ine zvibvumirano zvayakaita zvisina kufadza veruzhinji zvakaita sechibvumirano chayakaita nekambani yeGreen Fuels kuChimanimani uko kwakabviswa vanhu vakawanda panzvimbo dzavaigara. Paramende iri kuongorora zvibvumirano izvi nechirangwa chekuona kuti pane zviri kuwana hurumende here kana kuti kwete. VeADA vanotarisirwa kumira pamberi pekomiti zvakare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.